Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 yamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti manifesto. Vari kukukwidza kumirira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reCCC vanoti sangano re Forever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweCCC. Forever Associates of Zimbabwe inoti nengo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienderera mberi tichitarisa magwaro egwara richatorwa nemapato ezvematongero enyika ari kukwikwidza musarudzo. Nhasi tinotarisa gwaro kana kuti manifesto yebato reCitizens Coalition for Change. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edi Mahembe vanoti pane zvizhinji zvakanaka mumanifesto yeCitizens Coalition for Change, vachiti zvimwe zviri mugwaro iri zvinofanana nezvakabudiswavo nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress. Tabata Dr. Mahembe kuti tunze zvakawanda pamusoro payaongororo yavakaita.
Nasi tukunyanya kutarisa manifesto ya Nelson Chamisa ve Citizens Coalition for Change CCC. Vanoti ivo kana vakwanisa kupinda muhurumende musi wa 23 August 2023 pachepa masarudzo. Vanoda kuisa mubatanidzwa wehurumende yavo vemabhizinisi nevamwe vamasangano akazvimirira ega vatinoti civil society nevashandi yetinoti labor kuti vaoti mubatanidzwa wechirongwa chavanoti ivo Consultative Transformational Council CTC.
Muono webato iri muono wakanaka here Dr. Mahembe uye wakanakira pakudii?
Muono wakanaka chaizvo nekuti tikatarisa tinoona kuti vanoda kuti council iyi ive inobatsira pakupa mazano panenge pachiumbwa mutemo wenyika. Saka vanoti council ino kwanisa kubatsira. Chechipiri vanoti council ino kwanisa kuzopawo muonere ayo kuti hurumende iri kukwanisa here kuita basa rayo nemazvo yatinoti monitoring and supervision, kuti government zvinenge yati ndo zvichada kuita iri kuzviita here nemazvo. Chechitatu chinova chakakoshazve chavanoti council iite ndechekuti iri pakuongorora kuti vatungamiriri venyika vari kutungamirira here zviri muurongwa hwevanotungamirirwa vacho yatinoti iyo social contract, kuti pane kuwirirana here kuripo pakati pevanotungamira nevanotungamirirwa.
Izvi zvakakosha sei Dr. Mahembe?
Izvi zvakakosha chaizvo nokuti tiri kuzviona kuti zvakatomboitwa kuSouth Africa yavanoti tripartite alliance yekuti vemabhizinisi velabor nevehurumende vanobatana. MuZimbabwe inotovapo inonzivo tripartite negotiation forum inotivo hurumende vemabhizinisi nevashandi varibo. Asi chakazonyanya kusiyanisa vamwe vese nezvekutaura vachamisa ndezvekuti chokutanga vachamisa vari kuti toda kutivo civil society vemamwe vakazvimirira vaya vanambotaura vecivil society vanofanira kunge vamo. Izvi hazvisati zvamanyanya kuitwa kuti civil society inoiswawo mastructures ehurumende. Saka ndiona kuti chinhu chakanaka nokuti civil society inogona kumirira vemachechi, inogona kumirira vapata vakazvimirira sana General Jury Association vaya vakawanda wanda varigona kuzopinzwawo muutongo hwenyika. Even traditional leaders anogona kuvawo anodai anokwanisa kuitawo part of that consultative transformational council. Saka ndiona kuti muono uyu wakanaka chaizvo.
Pane zvimwe zvingafarirwa nevanhu pamusoro peCTC yamuri kutiudza nezvayo iyi Dr. Mahembe?
Zvendinoona futi ndezvekuti iyoyo CTC iyoyo nokuti ichabetsera hurumende ku nemazano nokuzobetserazve kuti kutungamirirwa uku kuitwe zvine mwero zvinobetsera kuti nyika ibatane saka ndinoraso kuti kana CTC iyo ikabudirira zvinokwanisa kuti Zimbabwe ive imwe zviri kutaurwa navashamisa zvekunzi Zimbabwe for everyone kana ukauyisa vanhu vemabhizinisi ukauyisa vanhu vanomirira vashandi ukauyisa vanhu vecivil society ukazouyisazve vegovernment government apa haisi government chete vanenge vari kutonga government apa inenge ichirevawo kuti parliament kureva kuti even vanenge vari muopposition nguva iyoyo vanenge vari vochi part of CTC zvinoita kuti tive tetu ya kubatana kwevanhu kana kuti unit of purpose saka ndiona sokuti muono wavachamisa wakanaka chaizvo unofanira kukurudzirwa kuti vauyise vanhu pamwe chete vavake Zimbabwe imwe yomunhu wose
Dr. Mahembe mutsauko wamuri kuona pakati pemamanifesto emapato ose awande upi
Fetinotarisa mamwe mamanifesto ese akata seva ya monzora we MDC ye independent ya waka sukuire ye uzayo ya Mai Valerio atisi kumboona omuono wakata seva urukuona kuna wachamisa we consultative transformational council saka ndosa katati nasi ngatimbo unya ya kubata bata neza wachamisa chete nukufi ndoo gawano muono kuti ngakuwe ne consultative transformational council asisi totarisa zviku zanipf goreno haina manifesto kubva 1980 vangesita manifesto asi goreno vakati hatiti manifesto asi tikatarisa kumashure uko muhurumende izvozvi kune yavanoti tripartite negotiation forum I forum yagara iripo zvayo asi vashandi vanoti hatisi kubatwa zvakanaka mabhizinesi vanotipo hatisi kubatwa zvakanaka nekuti hurumende yava munangagwa iri kungoita sekuti iringoimposa zvayatifunga izvo ndozvinongonzi ngazviitwe saka zvinoreva mastatutory instruments ese ariko izvozvizvi akaitwa pasina kumbobvunzwa vashandi kusina kumbobvunzwa vemabhizinesi kuti zvomana sei saka zvinoreva kuti pazviri izvozvi muZimbabwe hakuna a functional tripartite negotiation forum iripo zvayo pabepa asi haisi kushanda saka kumutsidzira kuri kutaurwa navachamisa ava yavanoti iyo restoration yakatonaka nokuti iri kuti hurumende haingakwanisi kufambisa mashoko ekutungamirira yoga mabhizinisi anofanga aripowo civil society inofanga iripowo labor inofanga iripowo kuti tiumbe chinhu chimwe maonero angu muono wavachamisawo unofanira kutokurudzirwa nokuti ndo muono wakanaka kana nyika iri pairi apa pekuti iri kutambudzika nezveupfumi iri kutambudzika nezvematongerwo enyika iri kutambudzika vanhu vachishushikana zvinoda kuchirwirangwe zvinoda kuti vanhu vaone panhu pamwe kusanza chimbimbitoga zvokuti kana wapinda wawana voti ndiyaa kumanya oga vachamisa vanoti handisiwa kumubanya kutonga nyika ndoga kana kutungamirira nyika ndoga ndofanira kutungamirira nyika ndiri kugovernment asi ndofanira kutungamirira ndakabatana nevemabhizinesi ndakabata navo nemacivil society ndakabata navo nevashandi saka ndoda muono wakanaka
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edi Mahembe vari parunare kuSouth Africa neStudio 7 Vari kukwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuChuru Farm vaTrustful Chikomo vanoti imwe nhengo yesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ tichaona nyika dzino ari kubvisa maposta avo achivhara mamwe acho nemaposta ake achikurudzira vanhu kuti vamuvhotere achiti inhengo yeCCC iye asiri vachikoma vanoti vari kusvitsa nyaya iyi kumapurisa nekuZimbabwe Electoral Commission mangwanani ano vachiti hapana munhu anoziva munhu uyu uye haasi nhengo yeCCC
kusinzi kwatiri kukwidza tata challenge yekuti kune munhu wefas anonzi tichaona nyika dzino hatinambozvera takamuona hatichomuzivi fesi yake patakaita manomination nepataira macaucus meeting munhu iye hatinambozvera takamuona asipa rizo pazora nazima nirano afamba tishuna aisa maposters pamusurupi maposters edu aisa rake sakamba varidra maposters edu isus
maposters ake aru kukukuza chiti ndwe bato ripi
aru kukukuza chiti ndwe bato ripi ndwe bato ripi triple C
saka panishwa mampete ripamusurupi enya yai mataura vwe rene vahamwe vakurubu mbato menyu
wakuru batu mendo wa sata wazi isa nunda kuchikudu kutatu suna mani rano izo zizu tuti nroza itika watu wanani na maposters kwa msutu maposters edu saka parisi nukuda utu funera wakuru kubatu kwedu zenima angwana makuseni tuva taenda kuneza police report kutinroza itika mkonsumzi medu
matini mamuwa zivye kana kumbu waona muna umbu waona
atuwe mbumu zivye atuwe mbumu batakati mbumu wana enda isi member ya triple C asikuti muna haka wanzwa nefaz
wano gara
kukaku viringiza kutuwa split ya mavotu
wano gara muna raunde enyi mbumu ya rika utamuto wa zisa chose wano vakunze kwe
kwete awato mbumu gara muna raunde enda atuwe mbumu wa zivye matuwa utuwa kaisi kwa nefaz kutuwa viringiza mavotu edu wa split ya mavotu edu isi triple C matsotsa atsimbo azira na nepano gara tikuzive
ko vanhu vemunharaunda yenyu pano zvavambotaura here pano zvavamboita here pamusoro penyaya yacho iyi
vanhu vemunharaunda yedu ndivo vamwe vatondifonera itondiudza kuti MP uyai muone zvaitika kuno kune maposters aiswa naiyo taura nyika dzino vatisiri kuda vatisingazivi
mangwana matimoda kuenda kumapurisa ko vekuzeki vanhu zvizivawo here
Leku zeki tazama kuwafonera pari zvino panguva ino foni dzavo dzaadzisiri kuramba saka ndinoimba kuti mangwana makusini tichange tichivafonera tovabata tovazivisa kana kuenda pakomandi senda iri mukonsitwenzi medu kana mawadhi metu vazachiitiko icho chiso
avo vange vari kukwikwidza vakamirira bato retriple C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuchuru farm vatrustwo chikomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission sezvo kwange padoka asi tabata mukuru wesangano reForever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mafula Musaka avo vanoti basa renhengo dzavo nderekutsvagira rutsigiro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti nyaya iyi haienderani nebasa rinoitwa nesangano ravo naizvozvo ndeye manyepo
anoisa maposta hawo uyezve ari chinyi because hatina member efo hatiri candidate and member ndinyatsokunzwisisai kuti muri kuti member wefas ari kuisa maposters
vachikomi vari kuti pane imwe member yefas iri kuisa maposters ayo pamusoro pemaposters avo achizviti imemba yetriple C asi asiri vachiti kwai tinomuziva ndiwe fazi saka vari kuti zvanzi tichikuda kuenda kumapurisa toda kuenda kuzeki kuti tinotaura nezvenyaya yacho mangwana mune candidate wo here iri kurana kuchuru against vachikomo vetriple C
isusu sefazi of course I need to find out the issue yacho but as far as I'm concerned hatina member yefazi iri candidate I am the only candidate ari member wefazi all our members atakati kana pane anima interest to stand for any political position ano resign kufazi and that happened so as far as we are concerned hatina member wefas ari kucontest ndechekutanga chechipiri vari kuratidza kuti vari kuti ari kuisa mapicture ake etriple C kutaura kwenyu ari kuisa maposter ake etriple C that means kuti munhu uyu kauyu ndewe triple C vashandisa vaiwana kupi criteria yekuti vati ndewe fas
mataura muchiti imimi hamubvumidzere kuti vanhu venyu vefas vaconteste vasati varesigna pane chikonzero chiripo apa
that's an issue of conflict chete because kana waisiwa kufazi waisirwa unzi kucampaigni represident wozokampaigna nemacandidates ano pf saka iwewo kana wava candidate it means kuti wava kuzvicampaignira more than the president saka unenge wafanira kuti zvimirira wechizvidi wocontesta urambidza uite sei asi tochisawo mamwe mavolunteers vanenge vari free kucampaigna vachicampaignira mukuru wenyika nemacandidates mamwe zano pf nokuti kana munhu azova member Now we remember ye paz apa uruku manya one ground uda usikampeni ra isu chukuti manya wakadai azizo bude mushi because isu sese paz at this political party ye kutita akuita ma candidates as if it was a political party. No, we are an affiliate, we are there to campaign for the ruling party.
Avo vanga vari mukuru wesangano re Forever Associates Zimbabwe va kudakwashe Mavula Mutsaka vari parunare ne Studio 7. Muchungamiri webato Triple C vaNelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuda kubirira sarudzo dziri kuuya vachiti richabondera pane zvariri kuda kuita. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza 2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa. Vaendirira mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi. Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata tanoriga sei. VanaZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vaveZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu ngavasunuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera Advocate Nelson Chamisa for President. Vonovhotera bato reTPC, macouncillors namaMPs eTPC kume naPresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirungu ari inflammatory. Kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo, hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo. Zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu emateveleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reJudiciary Services Commission rinoda kuti gweta rava sevyakasikuere vari zvemutauriri wavo amai Jacqueline Sande vakumbire ruregerero pamusoro pekushora kwavakaita sangano iri zvichitevera kutongwa kwakaitwa zvodhirapera zvichinzi nyaya yavaso kasikuere yakanga isingakodzeri kunzwikwa nezvechimbi chimbi. Munews Day, New Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vanoyambira zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo kuti zvizive zvazvakafambira vachiti hapana nyika ingadzidzisa Zimbabwe pamusoro peutongi hwechekerere. Munews Day mune nyaya pamusoro penhengo dzeTripleC 40 dzakasungwa svondo rakapera uye dzichamiswa mberi kwedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana. Munews Day makare, America inoti haisi kufara pamusoro pekurambidzwa nehurumende yeZimbabwe kwevatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoda kuzotapa nhau pamusoro pesarudzo dziri kutora nzvimbo kusvera mangwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nguva yekuvhota yakwana, asi kana yakwana hakunazve umwe mukana wokuti tichagona kana kuti vanhu vachagona kuzogadzirisa zvichienderana neupenyu hwedu. Vanhu vavhote vakatarisa upenyu. Mukaona mavhundusiro mukatovhunduka, muzive kuti upenyu hwenyu hwatoshata kwe5 years. Vanhu ngavaite zvivini zvekumamisha vanovhundusirwa kubudikidza nemasabhuku. Kana wapinda mbok uchizvisira exi yako, hakuna kana chinonzi kamera, hakunazve chinozoitikazve. Hakuna chinonzi paunonyora pane nhamba yekuti panozidzikanwa kuti panyorwa nanhingi. Mashoko okuvhundisirana, mashoko okutyidzirana. Chandinoda kungotaura ndechekuti kutyidzirwa kwakapfuura. Strategi yokutyidzira vanhu yakatoitwa kare zvikapfuura. Hakuna munhu achatorwa sokuti ibenzi. Kugara muruzevha hazvido kuti wakapusa.
Nyaya yangu ndeyokuti izvo chii chaizvo chinofanirwa kuti maobhuzevha aya aongorori. Nekuti hazvingozoita zvematongerwo enyika, oita zvematongerwo enyika. Kana vanhu vachirwa vakapindura kuti vanhu vari kurohwa ngadzematongerwo havazi matongerwo enyika here iwe. Zvine zvichiitika panguva iyo ndo zvinotaurwa nemaobhuzevha zvavanenge vachiona. Kana vakaona vanhu vachitandaniswa vachirohwa mota dzichipwanywa, zvakaipa zvose zvatinoona zvichiitika izvo zvikazotaurwa nevabva kuri uku zvava kunzi vakupinda mumatongerwo enyika. Aiwa, vanhu vezano vanofanira kutinzwira urombo. Vanofanira kuziva kuti chinonziva kupindira mumatongerwo enyika ndechipi. Dai vainzi maobhuzevha ari kuti bvisai nhingi papinde nhingi, taiti ndizvozvo. Kwete zvokuti vanhu vari kurohwa vachimaiswa nematemo, vachipwanyirwa dzimba. Kana wotaura maobhuzevha onzi apindira nhingirikiri, akuita zvepolitikisi. Aiwa, hazvisizvoba. Vavatinzwire urombo vanhu ava, vatonga nguva yareba.
Isu vana veZimbabwe tatambura zvitupa tinenge tinazvo, madrivers license tinenge tinawo, but kuti uwane basa auriwani. ZANUPF iri kunyanya kuti dzvinyirira, saka pakambotongawo rimwe bato pamwe tingawane kusununguka, kusunungurwa. Vana veduwo vakaendawo kuzvikoro, kuzi isusu hatina kutidza, takasiyira panzira nekuda kwemari. ZANUPF vanongodya mari umbavha utsotsi. Saka apa ndapambotongawo nerimwe bato pamwe tingasununguke takwanisa kuenda kumabasa. Mhuri yedu dzichidya dzichiguta.
Nhasi tiri kutaurawo nezveZANUPF. Vakuru vanozviti tine vanhu. Zvino chinotinetsa ndechekuti kana vane vanhu, vane gurovereko munhu asina vanhu? Chiwenga chaya angataura kuti chamisa mupanhu anofudza mbudzi, mafudza mbudzi Chamisa, Chiwenga chaiye. Iye akamirisana na Chamisa, chii chinobuda pare? Chirungu chacho hagoni kuadresa vanhu, hagoni. Asi anosora vamwe vanhu kuti mufudzi wembudzi. Kozotiwo Monzora uyu. Monzora zvawaiti vanhu munhu achaneta nekuti Monzora, 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 kupeisira ungoti rarara. Wavepi? Zvaita seiko zvino? Wabuda akamudari waona kuti igata rinorema iri. Politics igata, Monzora, usada zvokutamba naye.
Ndida kubvunza weni mufunge, ndidawo kuziva. Tiri kungonzi ramba yamakashinga achengetedza risununguko rwedu rwatinarwo. rusununguko rusina kana charwina rwo haruna education haruna chimishonga muzvipatara haruna chikafu tiri kuti suzva nendamo chingonzira mbaya makashinga iko kushinga kwachakomana kusingaperi kwakaita se 43 years kunyange dai ruri rwendo ruri kufambwa netsoka kubva ku Britain kuya kuno kuZimbabwe pa 43 years munhu angada asati akasvikira kubva kuno kuZimbabwe ramai makashinga chete kwatisingasviki kwachini kwakaita sei kwatisingasviki nezanupf kwakaita sei kwatinongoshingiswa ha ndibatsire vadikani pamwe ndikurasika rambai makashinga chete rambai makashinga tako wakanyika manje nguva yese maita zvoko wakanyika nei chakanga chisipo chii zvokwakisazanga zvisipo here nhasi wama kutaura kuti tako wakanyika manje rwendo runaiwa tazokundikana isa kumana kushinga kwacho takundikana ngavatiregererewo takundikana kushinga kwacho ha zvaramba
kuno kwachisese ndine chichemo chandiinacho inini tine vanhu vetriples vakaenderwa pamukukuzi pamashops nemukomana anonzi Louis Sigauke akasvika akapwanya zvinhu zvose zvanga zviri mushop akarova madzimai anga ari ipapo nyaya ikaripotwa kumapurisa asina nhasi Louis Sigauke ari kudzoka pashop ipapo paakarova nekushungurudza vanhu vetriple achiuya futi kuzovashungurudza mapurisa hatisati taona danho riri kutorwa ari kutosvika pakutretena vanasisa achivaudza kuti ndotokubayai nebanga mufe nekuti inini ndizvovanokesha hapana zvandinoitwa and for sure hapanawo zvaari kuitwa sure hapanawo zvaari kuitwa so inini ndinoti isusu setriples hatisi vanhu vekurwa hatisi vanhu vemhirizhonga zviri kutibata zvisingaiti nekuti kana nyaya dzichinge dzaitika dzakadai tinofarira kudziendesa kumapurisa mapurisa ndo vanhu vemutemo ndo vanhu vanodzivirira mwana wetriples ndo vanhu vanodzivirira mwana wezanup f ndo vanhu vanodzivirira mwana wese wemuzimbabwe pakodzero dzake saka zviri kutishamisa zvikuru sevana vatriples kuti tosvika rini tichishungurudzwa tichiitwa saizvozvi pasina kana danho rinotorwa
tinoda kuonesana hedu nevarume ava vanofanira kuziva kuti vari kurwa namwari pachato ndava zvinhu zvese vanoda kuzviita zvavo kubva kuzeki yacho kana isingagoni kubuda pachena iri kurwa namwari pachato bhozi yakwana taime yekuti nyika ino ichienda pedi kwete kuti vanoramba vachingotitenderedza panzvimbo 1 wasina zvauri kuita zvauri kugona kupanana zvemugodhi nekuba saka tinoda kuudza ana mahanzi mandaza amheno kuti kune nguva yamwari kuzoita yenyu yamaizirwa dundundu ndo yakapfuura 43 years kutaura kunoku nyaya yenyu imimi hatigoni kudhila nemi kana muchizviti makapenga asi tichaiudza mwari anova mukuru kwamuri anova mukuru kwatiri tese ndiye achadhila nemi saka tirikungoti isusu hedu kune vacho vetriples regai kutambisa nguva muswera enda kumatare zviri nani kutsanya muchitsanyirawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisira zviri kuitika kune dzimwe nyika chikwata cheECOWAS chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenigeria general Abdulsalami Abubakar chakaita musangano nemukuru wemauto akakudubura hurumende yeniger kuri kuedza kupedza dambudziko iri masangano ezveutano musudan ari kukurudzira hurumende kuti ibvise zvinononotsa kuti mishonga nekurapwa kwevanhu kufambe zvechimbi chimbi masangano awa anonyunyuta kuti vanononoka kuwana mishonga uye vachinonotswa kusvitsa mishonga iyi kuvarwere muchikamu chino ndinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden pamwe nemudzimai wavo amai jill biden nhasi vanotarisirwa kushanyira chitsuwa chehawaii kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa chitsuwa chidiki chemaui mushure memoto wakaparadza dzimba mabhizimisi zvikoro nezvimwe zvivakwa pari zvino kunonzi vanhu vakazikanwa kuti vakafa nemoto uyu vanoita zana negumi asi zvichinji vazhinji havasati vawanikwa america haisati yaona moto wakadai kwemakore anopfuura zana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa necitizens coalition for change kana kuti manifesto wari kukukwiza mira naraunda yechurufa muparamende vari vebato reTPC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweTPC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC ndokusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzesindebele.